Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 20 Ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rezvekodzero dzevanhu rinoti mwana ane makore 10 akasungwa pamuzinda weumwe mumiriri webato reCitizens Coalition for Change Shondarapera haafanirwi kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru.
Court inofanira kuprotekta mwanaye by at least kumuseparata from vamwe vanhu vomutonga ake ari ega but in a safe environment.
Mupepeti webepanau remashingo mira garikai mashura kureva achamiswa mberi kwedare nhasi mumashingo achipomerwa mhosva yokuzvibisa zita remapurisa.
Kuma garikai mashura kureva editor webemashingo mira vari kupomerwa mhosva yokutiwo vanonzi vakapublisha kana kuti vakakommunicata false information inoita kuti mapurisa aonekwe sevanhu vakashata.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti mukomana ane makore 10 akasungwa kubudiriro Svondorapera pamwe chete nenhengo 25 dzeCitizens Coalition for Change afanirwi kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru vaakasungwa navo. Gweta Kenneth Masie vaudza Studio 7 kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinoti vana vari pasi pemakore 17 vari mumaoko edare reHigh Court uye kuchorwa kodzero dzevana imhosva huru zvikuru muZimbabwe.
Mutemo wagara unoprojekta vana vari below 18 because unongo chiti there are juveniles. And one for who protect by the law, especially the courts. Saka kana pani nyaya kaita se e yekuti tichiona futi nekunze inoita senge nyaya isinyaya ku simba steric and zviri kuitika kune mwana uyu zvinhu zvino affect like the well being. Court ino for who protect mwanaye by at least kumuseparata from vamwe vanhu womutonga ake ari ega but in a safe environment.
Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi nekuti zvoita sekuti nyangwe iye magistrate ava kundotyorawo mutemo?
Malawyers anofanirwa kureza atingati maconstitutional issues anenge achibuda panyaya iyi because one chiri kubuda apa iviolation of child and the violation yemwana it's a very serious thing because toza kuti muZimbabwe especially constitutional inotaura kuti the guardian yevana muZimbabwe is the High Court. Saka kana zvinhu zvakadai so zvaitika kumagistrate court magweta anofanira kumanya achiendesa nyaya dzakadai so vachapila kuHigh Court and pafanira kuita yatikati the protection of this juvenile because zviri kuitika apa zvinhu zvisingafanirwo zvichioneka like in a society yapeti inorespekta mutemo nekuti vana havafanira kuexposwa to such environment especially kuvharirwa vachiiswa incarceration and going through this process they should be separated
ko kana vana vatinoti vana ava vanenge vari pasi pemakore 18 vachiita zvematongerwo enyika kana kuti vari politically active pano mutemo unovarambidza here? Pane zera here rinonzi mwana haakwanisi kuita zvematongerwo enyika kusvika asvika pazera rakati?
Kwete hapana munhu anorambidzwa kuita zvematongerwo enyika especially kana tichita safuti bumbu redu remutemo. Pane section yemuconstitution inotaura kuti every Zimbabwean ane right to associate or not to associate with anyone. Saka zvinoreva kuti munhu anokwanisa kuassociata nepolitical party anoda kana kuti kwete and hazvitauri kuti zvinova zvinezera saka kusungirwa nyaya yekuti urikunzi une waonekwa uri pamusangano kana kuti weCCC kana kuti bato rinopikisa zvinhu zvinenge zvichitochikora kodzero dzemunhu nangwe ari which age
vamasiye sokuziva kwenyu kana mapato ezvematongerwo enyika achiti youth vana veyouth vebato rakati makore api anenge achirehwa apa
Yuti tikati hino kwa kutangira pa makore 21 zvichidzika nekuti yuti inenge ichingoto define aggregation ye vanhu vari mumusangano imomo saka but kana tichasa kuti yuti tichasedu iri legal term munhu wese ari below 18 years anototreatwa semwana in terms of our laws even the Criminal Procedure and Evidence Act inotaura kuti anyone ari below 18 years should be treated like a juvenile so tichitarisa nyaya iyoyi uyuyu anotori ne 16 years inimise anotori nemakore akatoti one day ari pasi kupfuura the limit inotaura mutemo
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzavanhu vakennedy masiye vari parunhare kutexas ne studio 7 Pepeti webepa nau remasvingo mira garikai mafira kureva. Acha miswa mperi kwedare redzi mosha nasi kumasvingo. Achupomirwa mosha yokubudisa zvemhanyi yepo zvinonzi nehurumende zvinosvibisa chimiro chemapurisa. Gweta rava mafira kureva vamartin mureri vaudza studio 7 kuti mafira kureva akasungirwa mhosva yekutaura kuti mhosva yakaparwa neumwe munhu yakatsikwa-tsikwa zvakakonzera kuti vamwe vafunge kuti mhosva iyi yavharwa-varwa sezvo munhu aipomerwa mhosva iyi ane usahwira nemapurisa nevasori
Ya mukoma garikai mbashira kureva editor wedhe mbashingo mira vari kupomberwa mhosva yokutiwo vanonzi vakapublisha kana kuti vakacommunicata false information inoita kuti mapurisa aonekwe sevanhu vakashata nevanhu veruzhinji
vamafira kureva vanobvuma here mhosva yavari kupomerwa
vamafira kureva havabvumi mhosva iyo vanotoshamisikawo nokutiwo vakangoita basa ravo saedita webepa saka zvavanotaura iwo vanototi zvinhu zvinofungidzirwa kuti anonzi maallegations saka hapana zvokuti vakanyatsokudonongodza kuti ndizvo chaizvo zvinotofunge ndo chaizvo zvinonzi nevanhu
muchaifambisa sei nyaya iyi sezvo tichiona sokuti vatori venhau vagara vachishungurudzwa zvikuru nehurumende pamusoro pezvavanenge vanyora kunyange zviri zvechokwadi kunyange zviri zvisina kunyatsotitwasa-twasa muri kutarisira kufambisa nyaya iyi sei
isu titofukina kuti nhasi uno tinoenda pakudare nenyaya iyoyi tinongoramba takasimbirira tichimira naizvozvo zvokuti mukoma masira kureva hapana zvavakaresva kuita vakaita basa ravo semutori wenhau vakatarisa zvose zvaitarisirwa kuti vainge vachipepeta nhau dzavo hapana chavakaresva saka tine difensi yetu rangondomira saizvozvo ndinotenda kuti ivo mapurisa acho vakuru vacho vanoti vanouya kumatare ndova tichahwa matama avo hatisati taona hedu mapepa avo iko zvino hatingati mastate papers kuti tinyatsokuona maparigwa avanoti akaitwa mhosva yacho nemawitinesi avo kuti ndivanani but mukoma garikai vacharamba vachimira vachiramba nyaya iyoyo
gweta rinomirira mupepeti wenhau garikai mafira kureva vamartin mureri vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Bazi rezvemigwagwa retransport and infrastructural development rambomisa marezenzi ekutakura vanhu emabhazi erimbi travel ne and tours ne tashlit investments ayo anozivikanwa nerekuti zebra keys zvichitevera tsaona yakaitika nemusi wechipiri mumugwagwa unoenda kunyamapanda tsaona iyi yakauraya munhu mumwe chete nekukuvadza vamwe vasere gurukota rezvekutakurwa kwevanhu bazi vaFelix Tapiwa Mona vati zviri pachena kuti mabazi aya aita zvemujau izvo zvisiri pamutemo. Vanofamba nemabhazi vanoti danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka chero hazvo izvi zviri kuitika munyika yose kwete pamutoko chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Gwaliat kuti tinzwe maonero avo.
Kusasindwa kwemari yemakambani mairi uku kunotaridza kuti hurumende iri kushushana zvikuru yetsaona dziri kuramba dzichingoitika dziri kukonzereswa nekushaya hanywa kwavatyairi pamugwagwa. Nyaya yekuvhetemutswa kwemabhazi inyaya yatogara inoita nezvayo isingatariswe zvikuru.
Munoona danho ratorwa nehurumende iri richizobatsira here?
Tanga tambotambira mashoko iyaya makundano ari kuitika pahighway kutya mutoko chete nzvimbo dzakawanda zvikuru hatikwanisi kudoma mabhazi amwa anovhetemutswa ichiitwa makundano muhighway asi tichitangotaura aya akonzeresa kufa kwakondakta nekukwara kwevamwe vanga vari mubhazi umu. Nyaya yekusapedzwa kwemitemo opa mugwagwa yakanyanyisisa zvikuru nenyaya yemakundano aripo pamugwagwa kuti munhu wese anenge achida ane mabhazi kana kuti vari kutyaira mabhazi vanenge vachimhanyira tageti zvinhu zviri kutoitika pamugwagwa. Isu tinoona senzira yakanaka yekumboedza kutumira shoko kuvaridzi vemabhazi kuti vagadzirise makambani avo vagadzirise nyaya yekurikuruta madhiraivha kwavanoita kuti vange vachitora madhiraivha ano hunyanzvi vanoziva kukoshesa upenyu hwemapasenja vakatakura nekuti ndivo vamwe vanovapa mari yekuti vange vachikwanisa kurarama uye zvakare kuti bhizinesi riendere mberi.
Iro izwi remutakurwi mumugwagwa umu riri kuteererwawo here pane zvese zvinenge zvichiitika izvi?
Nyaya yekuti izwi rapasenja dzimwe nguva kana tichitaura tinoita kunge tichitaura zvekunyepa. Pamugwagwa hapana kumira mushe nenyaya yemakundano, nyaya yematimetable zvinofanira kutangira RMT nyaya yekugadzira nyaya yetimetable, nyaya yekuti maassociation aonge achipohwo simba zvimwe kuda panga mugwagwa mungagadzikani nekuti code of conduct yepamugwagwa haisi nyatsokuda. Takatarisa kuti ivo vemakambani ndingauti maoperators aya anofanira kunge aine mitemo yekuti kana munhu akanga atyora mutemo wavo anombomitswa kana kuti anogona kurangwawo zvizvosvikawo kumakoti zvizvosvikawo kuministri kokuzvitirwa nemarecommendation isee zvinoita magweta. Magweta anozviregureta ega ndo zvatanga tichida kuti zvinge zvichiita nokuti tirikuona kuti hurumende ine zvakawanda zvainobata zvimwe zvese vanenge vasiko vanotoudzwawo kuti kwaitika zvakati.
Zvamunofungawo kuti zvinofanira kuchinjwa pamitemo yemumigwagwa ndezvipi?
Tikukukumbira kuti vemabhazi maassociation akohwo masimba ekuti vange vachifambira basa mune zvakanaka vachibatsira nehurumende kuti pamugwagwa pange pachigadzikana taona dzinge dziri shoma uye zvakare izwi rapasenja rinofanira kukosheswa pane zvese zvinenge zvichiitika.
Avo vanga vari mukuru wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti richashanda nemadzimai ari munyika iyi atarisana nekudzingwa mukupera kwechikamu sezvo magwaro eZimbabwe exemption permits anovatendera kushanda munyika iyi osvika kumagumo. Mumwe mukuru musangano iri muzvare Diana Zimbudzana vatiwo vari kushanda madande mutande kuti madzimai ari munyika iyi asa shungurudzwe ngati nzwei urukuru yavaita na Marvelous Musanga Nyauye we Studio 7.
Mazuvano nenhau dzesocial media vanhu vanokwanisa kutaurirana kuti zviro zvangari kwakati vanhu vachishandisa zvinana WhatsApp, Twitter, vana Facebook apo. Saka chinenge changosvinda paWhatsApp vamwe vanobva vachiisa kuTwitter vamwe vachiisa kuFacebook zvinobetsera kuti madzimai kuenda kunzvimbo kwavari kwakaita iri judhura ichisvika kuvanhu vanobva vafanoziya kuti regai tigare tiri mudzimba tatisafambe kuitira kuti tinge takachengetedzeka.
Sangano renyu riri kubatsira sei nyanya madzimai? Iro gore rino.
Gore rino chikuru chatakatasana nacho ndechekuti vazhinji vemapeni kudhaya anonzi maZTP ari kunzi muna John anenge apera. Saka kubatsira kwatichaita ndechekuti tingoonesana tichigara pasi nemadzimai kunyanya tichibvunzana kuti urongwa hwavo hwakamira sei. Vanenge vachida kudzokera kumusha tinenge tichibetserana navo tichinzwisisa kuti kumusha kwacho vanogoda kudzokera kupi uye nenzira ipi. Vanenge vachidawo kugara muno tichivaonesa kuti hazvikonzere kuti vanhu vagare munyika yevamwe mumapepa avasina kunyatsokwana nekuti vanenge vaakuzvisisa parumananzombe. Saka ndourongwa hukuru hwatinawo gore rinaiwo.
Zvimwewo zvamungakurudzire madzimai panguva ino mwedzi uyu uri kutaurwa kunzi vadzokere kumusha usati wasvika ndezvekuti chii? Vasina mapepa.
Tinongoti isusu kuronga kwakanaka. Munhu ngaazvinanzerere muhana yake ozvibvunza kuti chaanoda chii. Kana iye ari kuronga kuti zvaari zvakaringana kuti adzokere kumusha hazvingashandi kuti munhu adzokere kumusha asina chounyirika. Unofanira kuti ndo uine mashere nacho aunoisa padivi kuitira kuti kana udzokera kumusha unosvikanawo pekutangira. Kana kumusha kwacho ikoko paine pekunosvikira pakanaka pakaringana here zvapamisa vantu rudzwe kuitira kuti kana vanhu vachinge vodzokera havazonotangiri pasi asi kuti vanotangira pakati pezvishoma.
Vanenge vachida kunzwa zvinoita sangano renyu vanokubatai kupi?
Vanogona kubata iro sangano redu tiri paFacebook Zimbabwe Excellence Forum. Vanosenda mamessages avo ipapo vanenge vapindura.
Muzvare Diana Zvimbudzane vesangano reZimbabwe Excellence Forum vachitaura naMarvelous Musanga Nyauye weStudio 7 kuSouth Africa. Chombo cha sasiri mumapepa nau anasi. Dare re High Court rinoti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana simba rekurambidza zvabvumiranwa nemakanzuru emumaguta kana kupindira mukufambiswa kwemabasa emakanzuru. MuNewsday makare Zimbabwe inotarisira kupiwa mamirioni gumi nemana emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisana nechirwere chemalaria. Mamwe masangano akazvimirira muZimbabwe anoda kuti kupfuiwa kwehuku dzakavharirwa kurambidzwe vachiti huku idzi dziri kushungurudzwa izvo zvisina kufanira. Chombo tarisa yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, why musingamboende this message yangu? Why musingamboende? Every day ndinotumira 2 times but hamusikuende. Chikumbiro changu chekuti mafesu yo ari kutuka vanhu yoko. Then autoendeswa kwake kuUkraine kumauto kuti tatokwanisa kutondorwaya zvinoita. Then umweni uyo akauraya vanhu uyoyo mufesu yoko. Ngatongobatanzwa kuti aende ikoko zvinotokwanisa kutoita futi ava kukwanisa kutondobatsira Ukraine ikatokwanisa kutoyamurika. Kuti zvaari kuita kuya kutukana nevanhu pamusoro pe. Ngarangare futi kuti paive vangaitaura zvaanoda futi achitukana futi vanhu ndozvaanogona kutukana izvozvo. Pasina 2 days takamba kuti matiraka abatwa areyes anopiwa vangaita kuti NDC chichi.
Ndinonzi Pastor Chitemerere. Nyaya kusungwa kwevanhu nyika munomu yakaomarara zvashoma. Madzimai kusungwa kubudiriro vanongosungwa kuzi chinhu chete ange siri zvarika. Vatanhu vakudiscasa zvofa kuti munhu ukaenda mumba mako ndida zvimwe dzange tingodiscasa nyaya dzedu kusungwa manje. Asi vanongoita pese pese musangano vari kufamba vachichinyita pastors for ED, pastors for hapana rekuvasunga. Mukora de nika inui mari ngati batire zvinasino mira zvakanaka. We are very disappointed chimwari nika yakatangarini kuda isu even Robert mukabangari better than zviripo izvi.
Ndoda kubvunza kuna Chris Mutsvangwa mashoko akataura maringe nekuti ZANU-PF yakatenga a fleet of cars mudhura kubva kuAmerica. Kuno vandoko vari kuti vakatemhera masanction mota dzinozobuda sei. Ndoda kuziva apindure mubvunzo kana ari kuzvinzwa ndiye anofanira kuti azvipindure kuti how come vanotaura kuti government haina mari asi ZANU-PF ndo ine mari kudarika government. Chokwadi chokwadi muna nepfungwa dzinofunga chaizvo sei vachirambira vari mugovernment yacho isina mari vadi kusiyana nezvegovernment vaita zvavo zvepati yavo ZANU-PF kusiya government kupinda vamwe mugovernment. How come munhu mukuru akafanana anotaura kuti murungu waanoshandira haana mari pana iye zviri kuratidza zvega pachena kuti mbavha dzeZANU-PF tiri vanhuwo vekungoti zvedu hatina zvatinokwanisa kuita kana tanzwa zvatinenge tinzwa but zvinongorwadza kuti varume vakuru vachena machendera vane makuru avakaita zvavanotaura asi sandizvo zvinotaurwa nevarume vakuru vakafanira murungu waunoshandira woti haana mari iwo ndione mari vaiwana kupi umbavha watiri kutaura ndohwo wabva wabuda pachena kuti vaba mari yekambani vaisa kupati kwavo vauti government haina mari ngavabve government kana government isina mari vanonyadzisa varume avo kutenga motikari dzekukambeneza nyika haina kana maambulance patara hazvina kana mushonga kana wani vanhu vari kutambura asi motiudza kuti vanotenga a fleet of cars dzinodhura food range yanomboita mari vaitenga kupi kwacho kwavari kutaura kune kwavakatemhera masanction vanokwanisa kunotora motikari iko vadzitora sei iko kune masanction masanction avanouya kana vanhu vataura zvavanenge vachitaura zvavanoda kuti zviitwe munyika ivo taura kuti masanction asi kana zvavazve ZANU-PF hakuna masanction akafanana nei.
Ini ndoda kupindura hangu vanhu vari kutanzwa ZANU-PF haitisina vanhu ZANU-PF haitina vanhu vanhu ZANU-PF havana nguva yekuya pastudhio vachitaura vanopedzere nguva yavo vakamirira zuva rekubhota nazvo richashedzerwa maelezi mubhota vatoraura huina kwete zvotanzwa ikunzwei kutaura pastudhio vendo kuti kuine vanhu ZANU-PF ine vanhu uchiona kudai vanhu variko vakatomirira dero kuvota kuti vaise mutungamiriri wamupati wekugavhumendi chete.
Ndinobatikana zvikuru nemashoko anenge achitaurwa naganga choyo achitaura nekuramba zvinhu zviri pachena achida kusoroda kuda kuzviita kunge ndiye anogona kutuka vanhu sereki zvaanenge achiita zvekutuka vanhu vanenge achitaura navapo izvinizvi vanhu veZANU-PF ivavo ndo vane access yekuwana futi mapurisa izvizvi takaona kumainuku pakarobwa nevakuru naMP weZANU-PF nefuti mapurisa akawanda vari kunopa vakapakatira zvombo masoja akawanda vari kuba vakapakatira zvombo nemhaka yekuti vanonzi musatatidzire ezvino nhasi musoro takaiswa chimwe chimutemo chakasainwa namunangagwa chekuti manesi nemadhokta havafani kuratidzira vakaratidzira vanoenda mukati kurikunzwa dai vanhu ivavo vaine access yekushanda nefuti vanokumbeza vakuba futi vakapakatira bhokozi vanenge vaine nzara saka isisu tinorwadzwa zvikuru vanhu nezvinotaurwa naivo vana gangatya bhokozi ndo vari kudya vachiguta nyika ichinonga svosve nemuromo manje vanofunzwa kuti hatizvione nhasi ezvinoti ezvinozvi chidilimination chavo icho charambwa chavo chavakaisa icho chakagadzirwa kuzeki iko chiri kurambwa dai zvagadzirwa zvisvinhu taenda kumaelection toda kuvabvisa vese nembwa dzavo vabva vagara vaenda kumateresi nyika itododa nyika inotungamirirwa kwete nyika ine vatongi ezvino vanhu vatsakati vanhu vagara mumajeri mahara ezvino vakakukurudza kukudza vari kunoisa vanhu majeri mahara vasina mhaka vachisiya vanhu vane mhosva vachigara kunzo tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. America inoti irikusimbaradza kudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica panyaya yekutumira umija wepamusoro-soro kana kuti masatellites kumwedzi pachishandiswa zvitundu museremusere. Mutedzeri wegurukota rinoona nezvemagungwa, mamiriro ekunze neumija mukufambiswa kwemashoko muAmerica, amai Monica Medina, vanoti kudyidzana uku kwakakosha zvikuru munyaya dzebudiriro. Amai Medina vakachingamidza Nigeria neRwanda senyika dzekutanga muAfrica kunyorerana chibvumirano ichi chinonzi Artemis Accords. Vanoti nyika makumi maviri nenhatu dzaisa runyoro rwadzo pachibvumirano ichi kusvika parizvino. Vati uyu munongedzo wenyika dzakasiyana-siyana dzine chido chimwe chete chekusimudzira umetura neumizha munyaya dzezvekuongorora mamiriro akaita pasi rino. America inoti zvibvumirano izvi zvinoenderanawo nedonzo rayo rekushanda nekambani yeNASA Artemis Program kuona kuti yatumira mudzimai wekutanga uye mutema wekutanga kumwedzi nechitundu museremusere. Kuburikidza nechirongwa cheArtemis, America inoti iri kuda kuumba mubatanidzwa wenyika dzakasiyana-siyana usati waonekwa munhoroondo yenyika dzepasi rino uchiita mushandira pamwe wakadai. Amai Medina vanoti masatellites anenge ari pasi achiona zviri kuitika kumwedzi akakosha zvikuru mubudiriro yenyika dzepasi rino. Semuenzaniso, amai Medina vanoti umizha uhu unobatsira kunzwisisa nezvenzvimbo dzinogona kuparadzwa nemoto uye kuruka mazano ekuti zvingadzivirirwe sei zvichibatsira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu kana neupfumi hwavo. Vanoenderera mberi vachiti mwedzi wapera, Uganda neZimbabwe dzakatumira masatellites kumwedzi anenge achitarisa nyaya yekuchena kana kusviba kwemvura, kushandiswa kweminda uye mamiriro evhu. Vanoti America ichaenderera mberi nekushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica pazvirongwa zvakadai zvekuona mamiriro akaita pasi rino pachishandiswa umizha wechizvino-zvino kana kuti masatellites. America inotiwo iri kufara nerutsigiro rwairi kupiwa nechikwata chenyika dzemuAfrica dziri muUnited Nations kana kuti African Group dzakaisa runyoro rwadzo pachibvumirano chekusatumira zvombo zvehondo zvemuchadenga zvinokanganisa mamiriro ekunze. America ndiyo yakaunza chisungo ichi kudare reUnited Nations. Amai Medina vanoti America yakazvipira kusimudzira umizha wekuziva mamiriro ekunze zvichiitwa murunyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe gweta rezvekodzero dzevanhu rinoti mwana ane makore 11 akasungwa pamuzinda weumwe mumiriri webato reCitizens Coalition for Change zvondo rapera haafaniri kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru. Mupepeti webepanhau reMasvingo Mira, Garikai Mashura Kureva achamira mberi kwedare nhasi muMasvingo achipomera mhosva yekusvibisa zita remapurisa. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manyoriso anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ndokuti yai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.